Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti, hei no misoro ye na uzedu za nasi, mufuro nyamavuvu 19-2019. Mapurisa, mauto neva sori, vanonzi vaskwera vachitenderera Mubulawayo nasi, mushure mekunge MDC, inotungamirwa na Vanelson Chamisa, yazivisa kuti inoda kuratidzira, asi ikamiswa nemapurisa, ichibva yakwira kudare kunopikisa. Mutevedzeri wameya vemubulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa vorowa uye kugerwa nebhodhoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tine hurukuro navo. Zek inoti iri kuda kusunga vaimbova mutevedzeri womutungamiri wenyika vapelekezela mpoko nekushandisa ofisi yavo zvisizvo pavaive muhurumende. Hurumende yoronga kukwereta mari kubva kunyika nomwe dzakabudirira kuti ibhadhare chikwereti chayo. Caps United yozeya nyaya yemurairidzi wayo Lloyd Chitembwe anonzi ava kuda kusiya basa. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa pamusoro pekuratidzira kweMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kusina kuzoenderera mberi zvichitevera danho rakatorwa nemapurisa emubulawayo rekuvarambidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamane shamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.